ngama drugs liya elizokangamisa kuye sakathi alithi bathi kanti bathanya ema drugs sithi kusasa mawini campaign sithi nakupatha sithi kukonzera kuti vana vafunde ma drugs and sithi kuti tinenge tata justice to the case asi zvifana kugara pasi tomboona kuita tsakurudzo zvona tiri kukonzera kuti vana vapinde zvekutora zvinodhaka
chii makatarisa imi chamunoona sekuti ndoo chiri kukonzera kuti nyakanyaka dzese idzi dziwande dzikure munyika kudai
pane nyaya dzakawanda dziri kukonzera vana kuti vadaro imwe yenyaya dzacho ndeyekuti vana mahuman beings social beings inoda kuva nethat sense yekuti ndiri kuita meaningful participation in my society kana kumunyika mangu but ifaindi kuti vana vechidiki vakawanda vakatopedza choro hapana paari kukwana izvinhu decision making kuzviti zviri kuitirwa saka vakutaya kuita zvinhu zvekuti vawane comfort in hakuna mabasa hapana development yekuti oraiti zvakusingobasa chiivo chakuda kuitira chaunogona namaoko ako kuti ukwanise kuwana mari hakuna izvozvo saka vana vechidiki vari kutaya kuita runaway
chamunoti imi ndicho chinofanirwa kuitwa mukupedza dambudziko iri ndechipi
inini ndirikuziva kuti hurumende ikakwanisa kuita maprogram maybe the province kana the district kuti vana vechidiki ndevapi vane zvavari kuita kuti vanofunga kuti zvinogona kubatsira because vechokwadi vana vanenge vanawo isisi we are at community level we interact nevana vakasiyana siyana unotoona zvechokwadi kuti munhu uyu akawana mari zvesi akawana mukana akawana that exposure anogona kuita zvinhu zvakakura and maefort ese wacho achicompliment a government program but no one is recognizing them hapana ari kukwanisa kuvaona kana kuvapa mukana vamwe wacho anototi tinotosvikira kuvakuru kuvakuru vamaministries but havasi kutipa mukana wachona
saka muri kuona sekuti mapurisa nevemutemo vacho varimuwo mazviri here
mapurisa anogona kunge pamwe vachipoto kumuhomwe here kana kuti zvinenge zvine vakuru kumashure kwavo zvekuti havana control over it so at the end of the day vanhu vanobva vafunga kuti maybe zvinenge zvine vari kumashure kwacho nevanoinfluence